manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 28, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights raparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzerunyararo munyika. Vamwe varimi vorasikirwa nezvipfuyo nekuda kwekutenga chikafu chine muchetura. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa anoti ave kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira runyararo munyika akaungana paNational Arts Gallery muBulawayo Sondorino, apo Zimbabwe Human Rights Association ZimRights yakaparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzerunyararo nekodzero dzevanhu rinonzi The Broken Calabash State of Peace Report 2023-2024. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana munyika kusanganisira yeguku rahundi iyo yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kuMidlands neMatabeleland. Masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anogara achishora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu vachiti masangano aya anoudzwa zvekuita nevekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vaDzikamai Bere.
Muguta reBulawayo isu seboka reZimbabwe Human Rights Association ZimRights tichitungamirirwa nema peace committee edu ekuMatabeleland neMasvingo takaparura gwaro regore rino rinonzi State of Peace Report rinonanganidza gore negore kuti isu senyika takamira papi nenhau yekumaronyararo. Gwaro regore rino rinozikanwa nekuti iro The Broken Calabash The State of Peace Report.
Ndezvipi zvikurukuru zviri mugwaro iri?
Gwaro iri rinonanganidza kubudikidza nemakomiti atinoshanda nawo munzvimbo dzakasiyana-siyana kuti ndezvipi zviri kutadzisa vana veZimbabwe kugara zvakanaka uye ndedzipi nzira dzatingashande tese senyika kugadzirisa matambudziko iwaya.
Vakauya kumusangano uyu ndivanani?
Vakaunganirwawo nevanhu vakawanda zvikuru vanosanganisira vamiririri vemasangano akazvimirira ega, mamembers eZimRights anobva kumatimana enyika, vemasangano maindependent commissions anomiririra vekodzero dzevanhu, vatungamiriri vematunhu nemakomiti atinotiwo Peace Action Committees eZimRights akatungamirira basa rekunyorwa kwegwaro irori. Iri gwaro rinobuda gore negore. Rinoratova gore rechina akateedzana muchirongwa ichochi. Chinangwa chiri chekuti vanhu vakwanise kugarisana zvakanaka sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo pasina mhirizhonga kana bongozozo.
Saka zvamakaona imi ndezvipi mutsvakurudzo yamakaita?
Zvakaonekwa izvo kuti vanhu vazhinji vari kugunununa nemashandiro anoita ivava vanochengetedza mitemo
ne vanoona nezvekumiswa kwevanhu pamatare edzimosva. Saka zviri kutadzisa vanhu vazhinji kurarama murunyararo kana kuti murugare. Masangano akaita semapurisa chematare edzimosva, masangano akaonekwa akakosha zvikuru mukuti vanhu vange vachirarama vakadziviririka uye vaine kudekara mumamana mavo.
Mune kurudziro here dzamunozosiya mukuenda mberi zvinozofamba sei?
Tubasa redu semasangano akazvimirira ega ndere kutora mashoko aya toaendesa kunavo vane simba rekubatsira kuti marecommendations iwayo anga achifambira mberi. Isu sesangano rakazvimirira rega tine maround tables edu atitange tichiumba mumatimi mana enyika anonyatsoongorora kuti pfungwa idzi kuti dzishandurwe dzikwanise kunge dzichiitika pane zvese zvekudiwa nevanezvi. Ndeipi roadmap yatingabude nayo?
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamaibere vari parunare muHarare. Mumwe murimi akarasikirwa nemombe dzake sere kuUmguza kumateveleland mushure mekunge dzadya chikafu chakanga chine yuria chakanga atenga kune vanogadzira kudya kwezvipfuwo vekambani yeFiveet kuBulawayo achifunga kuti ndiko kudya kwemombe kwavanosungotenga nguva dzose. Muzvare Zodwa Dure vakaudza Studio 7 kuti vave kufambira nyaya dzemuripo pakurasikirwa uku. Kambani yeFiveet inoti iri kuita tsvakurudzo pamusoro penyaya iyi. Mumwe murimisi anobatsira veruzhinji kuBulawayo vamandla Ngomo vakaudza Studio 7 kuti varimi vanofanira kungwarira kuchengetedza zvipfuwo zvavo zvikuru sezvo rinoriri gore renzara rine mafuro mashoma. VaNgomo vanoti zvipfuwo zvinosvika kumamiriyoni maviri nematatu zvinogona kufa nenzara gore rino. Hurumende inoti iri kubatsira varimi nezvekudya zvezvipfuwo mumatunhu ari kumateveleland nemidlands sezvo kuriko kwakanyanyira kuwandira nzara. Anoita zvemitambo yemafirimu kusetsa vanhu nekutaura zvekurudziro Nigel Maritinyu anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari kushanya muAmerica maakaita gungano rakakokerwa nesangano reYork Magic kuTexas svondo rakapera. Vakuru vekambani yeYork Magic vakaudza Studio 7 kuti vanhu anga ari mavhu nemarara kuzoona Nigel achiita zvidavado zvake. Tabata Nigel kuti tinzwe zvizhinji nezvake.
Ndakazotumidzwa, ndingati ndakatumidzwa, ndakazotumidza mazita esanda akushandisa akangogamuchirwa nevanhu after getting into kupinda mucomedy 2017. Ndopakatanga rwendo rwacho ipapo until now.
Zvakatanga sei izvi kuti muti ndakuda kuita zvekusekesa vanhu izvi?
So pane zvimwe zvinhu zvaunenge wangogara uchinzwa mauri kuti inini ndiri munhu akadai. Ndikasvika pana vanhu vachitaura nyaya dzavo kakawanda ndinopedzisira ndakungotaura zviri kungosekesa vanhu, zviri kuvaraidza vanhu. Asi ndichikura handina kugona kunyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinhu chandinogona kutoita sebasa kana kutoitawo zvinenge zviri serious. So pakutanga kuzova nezvesocial media 2017 tandiri kuchechi tichigadzira musangano weEaster semayouth, ndobva tagadzira kavidhio katikagadzira tichitotrya kungokurudzirawo vanhu kuya kumusangano. But kavidhio kakabva katenderera kuna vanhu vakawanda. Ininiona ndatoshamuswa kuti vanhu vatonaidza neizvozvo yatirega ndizame kuti zvinhu tikawana same result iyoyo. Saka ndopa ndakabva ndatongoti izvi zvinhu ndinogona kupota ndichizviita but ndandichoriwo kuchikoro hangu ndichita degree rangu reengineering time iyoyo. Saka on the side na ndangotanga kuita izvozvo, tagadzira page paFacebook, tagadzira account paYouTube, tagoita tichingodaro tichingoita kuri kungofara kungonakidzwa zvisina kana pfungwa yekuti mangwana ringazoita basa. yeah,
inoronde.
Yeah.
Iwe wandifundutsira waita degree engineering.
Yes, electronic engineering.
Vakomana. Kovanhu zvavanofunga kuti vanhu vemafilimu nemadrama nemaskits aya ndezvechirombe-rombe nemagitare. Mune makatoenda kuchikoro kwavakomana?
Ah, ndinotaka kumbonyepedzerawo kuti tizambichana. Yeah.
Saka vaje vabereki, hama, shamwari vakati kudii vachiona mukomana achiti uko anomboenda kuchikoro achitoita degree rake asi uko akuita zvekunge zvekuacta chii vakati kudii nazvezvo?
Saka maitiro andakazviita akaita kuti ndisanetseke stereki zvisakonzere mutauro ndeyekuti chekutanga chikoro handakumbobvira ndasiya. Ini chikoro changu ndaingozviitira ndakanyarara. Vachiona havo zvandiri kuposta vachingoti munhu ari kudii ari kunakidza. Chikoro ari kungoenda. Then pandakapedza chikoro ndanga ndakutoita kakuona kuti zvandikuitaizvika izvi zvinenge zvine pfundudzo izvi asi handina kumbobvira ndakaita ira announcement zvakare kuti saka ino varume hama handisina zvimwe zvandichaita ndaakutosimbirira neizvozvo izvi
vakangoona zvaakuitika.
Kusvikirawo munongoziva kuti vabereki vedu pai pavanombotityira nekuda kutirambidza ndakazodzidza kuti hakusi kutivenga asi kunenge kuri kuti dzimwe nguva ari kutraya kufunga zvaanoona kunge ndo zvakatinakira. Saka pavakatoona kuti munhu ari kutowana chouiri anenge atozomboshedzwawo kakati abhadhirawo kamari atitumirawo kamari havana kuzombobvunza kuti saka basa uchiri kutsvaga here iwe. No, maitikiro azvakatomboita iwayo.
Irwendo ngatichitarisai iro svondo ratiri kubuda iri. Timurangurise ndiri kungoona riri kungoposta vamwe vakati makaita sei kuvanhu kuTexas baba?
Takangosangana tikatandara ngoma. Takangosangana tikatandara enda zvechokwadi ya takava nemutambo muhombe. It was a very very big successful show. And tisingangoverenge chete nyaya yehuwandu hwevanhu vakauya. Kunyangwe mufaro wangu wangori pakati pevanhu zvisinei kuti ininiwo ndazoperforma zvakaita sei but just the fellowship yanga iri pakati pehama.
Vanoda kuona izvi zvamunoita izvi basa ramunoita mabata right. YouTube pano tombokona kumafacebook nekumwe kumwe kwakasiyana siyana vanokuwanai kupi?
Right, saka vakangotsvaga kuti the Flick Pastor whether pa Facebook, pa Instagram, pa X, imbonzi Twitter, pa YouTube, vano wana basa iro. So even vanenge vachida kuti contacta for business, vano kwanisa kushandisa futi ma platforms iwayo. Ma messages edu, we do our best to make sure kuti pazuva taresponda munhu wese atumira message atitsvaga. Haruda kutibata for any kind of work.
Uyo ange ari Nigel Maritinho anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari parunare kuTexas neStudio 7. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa mudunhu remashonaland central anoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi nekutadza kukohwa zvakanaka pavarimi kwave kupa kuti basa ridzikire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuamerica mashanu kana kuti $5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti $20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuamerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi.
Apa haichanyanyo kubuda semabudiro aita kare. Ezvinhu zvauchanyanyoitawo mari kana ari mangwe mafluli mwede wachi mfluli mwede wachi mfluli mwede wachi mfluli
Madzimai vanoti zvinhu zvavo mazvo kuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho. Mumwe anozivikanwa nerebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora gumi chaiwo pazuva. Kushomeka kwavarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda. Mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura. Vachiwo dzimwe nguva vanobirwa. Shurongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde. Vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapinzwa muchirongwa chekurapwa. Mukuru weNAC mudunhu reMazowe kumaSwaziland Central Muzari Mnesi Madombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge risabhadhare nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko. Mumwe akabatsirwa nechirongwa cheNAC ndimuzvari muchaneta anoti aita bonde risina kudzivirirwa. Zvekushambadzira zvepabonde kana kuti soliciting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu.
Torambidzwa nemutemo weZimbabwe Story Express kana kuti Story Direct inorambidza kunotikukwezesaisa kwekupei kwekuti unonyatso uchibuda pachena uchimiraidaibhoda uchimira pastrit uchiita zvezvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvezvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndo zvinorambidza inoitoresaiting yayo resaiting nekuita zvemabrothel zvokuti uneimba or something zvekushandiswa
uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore gumi nemasere zvisinei nekuti anenge abvuma here. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamiza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu, avo vanoda kuzikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele, vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuPennsylvania, asi pari zvino vari kuvaka muzinda wavo kumusha wavanoti vachada kuzonozorora kana vachinge vaenda pamujirandigere. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Gogo Chihelele. Mungatitsananguruwo kuti zvakamira sei pane zvirongwa zvamuri kuita kumusha kuZimbabwe.
Inini ndakauya 2000 ndaifarira kuona kubudirira kwakanga kwaita baba vangu. Baba vangu vakanga vari munhu aigona kuchengetedza mari. Ini ndikati nerimwe zuva mari akandikomborera ndodawo kuita sepasvika baba vangu. Saka pandakaona kamukana kekuya kuAmerica ndakatanga kudzidzira kuchengeta mari zvikuru sei kuita atinoti pachirungu maround. Ndiwa ndakatanga kuita, ndo mamwe akandibatsira.
Pari zvino makavaka kupi uyezve zvamira sei?
Ndakatanga kuvaka imba kunonzi kuTen World. Ndokwandaiti kana ndichinge ndachembera ndichanogara. Asi zhira yacho yekusvika pamba, road yacho yanga yakaipa zvekuti ndakati ndachembera ndingakwanisa kudriver pakadai. Then pane mushamwari yangu ainzi Omi akanga apedza kuvaka yake imba pandakapedza kuTen World. Achibvati, Audrey, ini ndakuvaka futi imba. Yati mari tachembera. Zvanga iwe ndiwa chembera asi ndiri kuvaka imwe. Zvakandipa shungu yekuti ndivake futi imwe. But nemakore andakanga ndanawo ndakanga ndabva kutena 6 years. Ndikati shura ndingazvigona, asi nekuda kweshamwari yangu inonzi Omi akandita kuti ndizvikwanise nekunamata zvese pamwe.
Makawanikwa muchitenga nzvimbo yekuvaka kupi uyezve zvazviri nyore here kuti muvake kuZimbabwe imi muri kuno kuAmerica?
Akutenga tendi ndo pakanyanya kutora time yakareba. Ndaide ndakavaka imba ndakaipedza kare. Zvakanditorera makore anoita matatu ndichitsvaka kwekuti ndivakire, nekuti ndaiti ndikawana kwandawana tendi ndinomwe mwana wangu aibvati, mama mosimboti sekuru vaingada kuti mugare ikoko. Sekuru vaigara kuGlenlawn, uku kwamawana uku handikufariri. Saka ndine vanhu vatatu vandoda kunyanyotenda, vandinonyanya kuda kutenda zvikuru. Kunoti ndi Mrs. Kelvin Masquela ndiye umwe aindibatsira kutsvaka mastendi, neumwe anonzi Teach Mulambo navagwiza. Vanhu 3 ivavava ndo vaindibatsira kutsvaka mastendi. Vaiti umwe wavo akatanga kuenda, aitanga kuenda ndi Kelvin nemudzimai wake. Vofarira sendi kwechiti Teach, ende unoona kuti kwafarirwa kwakanaka here. Teach oti haakuiti. Vagwiza vaizoenda vobvuma kuti zvinoita saka kuti vawirira nevari 3 ndo zvakatora makore matatu.
Zvadaro zvakazotora nguva yakareba sei kuti muvake?
Tendi ndakazoiwana kunonzi kushawasha hills 2021 April, but tendi iyi yaidhura, yaita 65,000. Inini cash ndakanga ndine 35,000. Ndikati kumanje imwe 30,000 ndichaiwanepi? Ndopandoda kuti kuita kwamwari kunoshamisa. Ndakaenda kubhengi ndichida 30,000, bhengi rikandinyima rikandipti tokupa 15,000. Ndikazokumbira umwe mukadzi ndiakazondipa imwe 15,000 ichibva yakwana mari.
Tinoona makarindimura, aiwa imba yakanaka chaizvo, asi panga pasina here zvokubirwa kana zvimwe zvakadaro?
Ipapo ndopandoda kutenda mwari, ndokuzi vakawanda vanondudza kuti ndakabirwa ndakabirwa. Ava vagwiza vakandi batsira kuvaka imba ndivo vakatanga kundibatsira ye Ten World. Ipapo ndimbotaura zvishoma, mai vangu vakanga vandiwanira stand ku Ten World. Paita makore 10 ndisina chandaita, vakati mwana wangu oda kuti ndifere usina kuvaka imba. Ndikati mama, vanhu vari kubirwa mari, saka inini ndotya kuti ndichabirwa mari. Zvikanzi alright, ndoda kuti ndikupe munhu achakubatsira kuvaka imba. Iyeye munhu kana aramba then woregera. Ndikati ndiani? Zvikanzi murume anoitwa vagwiza. Vagwiza ava vakaroora munin'ina wangu, ndiba munini vangu. Ndiva ndavataura navo vagwiza vakabvuma, vachibva vandivakira imba yekuTen World. Ikapera, yapera ndaona kuti kune makomba road aiti. Ndikazoaprocha 2021 tazwana sei nasaka mukwanisa here kuvaka futi I vakati aiwa ndinokwanisa vakatanga kundivakira yapera pasina kana 3 years
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri mu Washington.
Yashika nguva yakupinda muchirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Inogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuru yedu namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central muhurukuru yatiri kutarisa nzira dzavanoshandisa dzekukumbira nadzo mvura kuna Musiki. Munoreva here kuti kana dai makaita chivanhu ichochi ichinokunda iwo ana El Nino nekushanduka kwemamiriro ekunze uko
kumbira mvura notora waiema waichena kudzikatira
Nzira dzechirungu dzatinoonawo dzekunaisa mvura yavanoti muchirungu cloud seeding zvinhu zvamunoteverawo here sevanhu vatema
hatiti kushora asi kana makatarisa nyika yeZimbabwe indezengani dzingati dzobva uko enda uko dzichiputisa makore yangatoti nzvimbo nenzvimbo yekuputisa makore ipako tonaya asi tiri kutaurira zvekuti madzimambo mashanu ari mudunhu reMount Garden District maCentral akaita mukorera uyu nepake nepake mukomberanwa chomatomo zvikuru tichiteya mvura mvura inonaya.
Zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vasabata zvinogona kunge zvichitarisawo kunaya kwemvura nekuti tinonzwawo kuti vanhu vakabata-bata mvura inogona kusanaya.
Inokurudzira vana vemuZimbabwe kunyanyisa kudunhu randotungamirira kuti ngavarege kuenda mumakomo mate kumbira mvura lachinochomekera mireza mitsvuku mune midzimu yedu mune mhondoro dzedu mune madekeswa atikateya nehari dzatikateya nekuti kubva gore rakapera hari dzatikateya makomo dzatinoita kuti kunaise mvura tinenge takadzikudibira pasi dzakakudibira nemuromo izvozvi kupera kwemasvondo mairi takune dzikudibura izvozvi kusvikira mvura iratikuzoteya yapinda mugari ijoto saka tokurudzira vanhu kuti vapfeke muchivanhu chedu varege kupinda munhuo vaaende totiwo vanonamata hongu vanokodzero dzavo dzekunamata ngavarege kuenda vachikanganisa midzimu yedu nemasvikiro edu nemhondo dzedu mumakomo matinenge takatira chivanhu chedu izvozvo zvinozorandiie kuti mumakomo ndomune atotera mvura uyezve tikurudzirawo kuti pasatemeteme miti yakanyanya yatikwachirwa nechiforest pressure yanyanyisa miti inoita kuti mvura yechitike.
Dzimwe nzira dzakumbira nadzo mvura kunze kwekubika doro ndedzipi Changamire?
Kune vedzisonde vanengati vemachechi vane pavo pavanoitawo napo sekukumbira mvura napo asi unongozivawo kubvira nakare mvura inopeterwa bondoro dzinogona kuuyawo nemachiradzo nezvambwa zvekudya kuna mambo ndotakura ndoenda nazvo mudendemaro tonosiya imomo ini nzira yekuti tonokumbira nayo mvura asi zvinhu izvozvo zvinenge zvakaitwa namashizha matatu nemuhacha.
Topeta hedu chirongwa Changamire Nembire, doro ramabika iri ko pakuzorinwa apa vechidiki vanouyawo here vachizosangana nevechikuru ava kunwa doro iri?
Kwete tine muzera yatinotokoka kuti taakuenda kunonwa doro riye nevanhu vanenge vachinzwa ngoma asi tichikumbira mvura iyoyo ndomvura yacho mvura inotokumbirwa nengoma inenge dzichiridzwa ipapa kwete nevana vadiki aa vanhu vakazera
manga makateerera kuhurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc
sokuisikati sendava ku voa ndebele Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 kumpandula 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Kufa inkomo eziningi emathebeleni sawo.
Ziyangena ekhaya ezifayini zibambele phakathi amazinyane esifayini. Azi yahlupha kakhulu imbuzi sesiphele lezimbuzi. Singakwazi ukuthi kube singancediseka sayo sasukwayo.
Yakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe abagcina bezibulala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zemadopo zithi izifuyo eziningi sezisifa ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazi weStudio 7 zithi inkomo eziningi zibanjelwa emadamu zidinga amanzi kuthi njalo ezinye zifa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Umnumzana Matthew Sibanda ngomunye wabalimi ababhekane lodubo lolu.
Imbele lotshani manje abantu abaningi sebethathe i-advantage yokuba ushoda ukudla ngalatshani indawo eziningi. Liqale emalangeni eliyi-$2 lakhuphuka la ku-$2.50. Lakhuphuka sele ku-$3 abanye vele sebecharge $4 imbele lotshani. So sokusimzimela njengama-farmers.
Unkosikazi Sithembile Dube ohlala emabonyane ekhezi ukusimo esifanayo.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Banengi abantu ababecabanga ukuba uhulumende uzabathengela ukudla kwenkomo okwamanje abakatholi lutho ekhezi. Induna uMayengeni Fuyane uthi sibi kakhulu isimo sezifuyo esigabeni sakhe.
Eminyakeni ophelileyo 23-24 uhulumende wasazisa wasicebisa ukuthi kuzawuba le ndlala. Yaba khona indlala sakhangele ukuthi sizathola ukudla kwezifuyo kodwa ukudla qha indlala phela. So siphakathi kwenkulu indlala asilathemba lokuthi kuyathi siyahle ukudisemba lezi nkomo elizibona ziyabe zikhona yini. Le damu leli njengoba nilibona akusiyilo damu sekulichibi dalo leli chibi leli esiyibona ngemuva lapha akuwona amanzi agcwele lana udaka. So ezinye inkomo seziyaqala ukuthi zibanjelwe kathesi. So yilo uhlupho esiphakathi kwalo lapha emadoko ngesifuyo sakithi. Angikhulumi-ke ngendlala yabantu.
Isakhamuzi semadopo unkosikazi Nolwazi Ndlovu uthi sokugcwele amathambo enkomo emadlelweni le madamu.
Iningi lezakhamizi alisalandeli ukuyabutha izifuyo ezigcubela egangeni. Abanye bazibona sezivele sezibola ngoba zingawa ziswela ozivusayo zize zibole. Abanikazi belokhe bethi zidla amahlamvu zona sezifile.
Abehluleka ukuzithengela ukudla kwenkomo bazibona zisifa phambi kwabo kungelanto abangayenza unkosikazi Sipho Ndlovu uthi usefelwe zinkomo eziyisithupha.
Ngekomile inkomo sezibharela sezibanja ziyathunza lesingeni lokwesalela akusela ntwenze isimo sesisibi kakhulu.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima olwe-agritex umnumzana Zondani Muchema uthi inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4172 sezibulewe yindlala ikakhulu esigabeni seGwanda lapho osokucube ezedlula inkulungwane ezimbili 2071. Ngimele iStudio 7 iseMatopo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yakala izakhamizi ezilondoloza izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo ikakhulu labo abathatha izidakamizwa. Inhlanganiso ezibona ngezempilakahle lazo zithi seliqonge kakhulu inani labangaphilanga engqondweni abacina bezibulala, kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabagcine indodana yeleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lomkhuhlane wengqondo ngomnumzana Phosi yangaphi ohlala eVictoria Falls. Indodana yakhe le etshaye isihlobo imiswe emthethwandaba ngomvulo yagwetshwa ukuba iyelaliswa emlondolozi Psychiatric Institute. Usiyangaphi olandisele iStudio 7 udaba lolu yewohloza enyembezi uthi sebemazi emthethwandaba ngodaba lwendodana yakhe.
Mcela uhulumende abuye esengcono, mina agree whatever they do to him.
Ngemva kokugwetshwa kwendodana kaSiyangaphi sixoxe loMamangala unkosikazi Nomchele Sibanda ongumza wakhe.
Waqeda kanjani mpama? After that wathatha igroom nansi igroom yangkhona wanjala ngayo ngaphi umuntu wasedinga ihlobo ihlobala ngikhona nanje wefungamlangalo.
Umanji umnumzana Gift Manyika ngelanga linye wathi kumele kuvalelwe emlondolozi Psychiatric Institute abanye njalo ababili abagula ingqondo. Umnumzana Bekumozi Sikhosana owake waba kusimo esifanayo njalo sowabuyela ezifundweni zakhe zekolitshini yemfundo ephezulu uthi izidakamizwa waqala ukuzithatha kobulawayo ngenxa yokuhlukuluzwa ngekhaya. Ujaha lo wahlengwa ngabanye ezama ukuzibulala. Udokotela Fungaye Musinami uhola isabelo sewange ngaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempilakahle uthi bakhathazekile ngezinga abantu abagula ngalo ingqondo okuphetha ngokuzibulala.
There is a lot of mental health illness that is
missing. Nesiko lethu ongaphilanga ngodla ezinye. Kodwa okukhona yikuba abantu abaningi bayagula ingqondo kakhulu ezigabeni. Njalo labanye bayazibulala, ikakhulu abesilisa. Sicela abazokholo basixhase ekulwiseni lolo hlupho.
Sicele njalo unkosikazi Rufaro Nyakwende owenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba sichazele imbangela yohlupho lolu.
A lot of people live in the poverty that I'm lying.
Kuphele lethu sathola ukuba abaningi bayazibulala ngemva kokungena kwi-depression. Abanye njalo bayazidakisa ngenxa yesimo sobulukhuni bomnotho.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba e-World Health Organization bemanyane lohulumende weZimbabwe kuphenyo lomnyaka ophelileyo baveza ukukhathazeka kakhulu ngezinga lokufa lokuzibulala kwabantu elizweni leli okugoqela abafundi. Uphenyo lolu lwaveza ukuba abantu abayisilinganiso sokufika phose okubili ekhulwini 1.8% bafa ngokuzibulala. Impumela le iveza ukuba ilizwe leli lidinga imali yedlula izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika 518 million yokulwisana lenhlupho zomkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawa kuvimbula
kwenze maphandleni. Indwangu lenkawu eGaranyemba seziphila ngezifuyo ngenxa yendlala njalo sezingena emakhaya zidinga ukudla. Inyamalizana lezi zijayele ukwenza lokhu ngesikhathi kulesomiso kodwa kwalonyaka kwethusa abahlali bakulendawo, kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zeGaranyemba zithasa bukuthi ubuthongo ngenxa yalezi ndwangu lenkawu
okubikwa zihamba lebusuku zidinga ukudla. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu ohlala edamu leMshandira uthi sebephelelwe zimbuzi ngenxayenyamazana lezi.
Silohlupho kakhulu ngendwangu, ngikhuluma nje nangilamazinyana ayi-10 ngisalela amazinyana ayi-2. Namhle ekuseni ngikhuluma nje ngithiye vele zikhona okuthi bengizigijimise ukuthi engxaye ngikhuluma nje ngiyathola vele zingeni. Ziyangena ekhaya eziswayeni zibambele phakathi amazinyana eswayeni. Aziyahlupha kakhulu imbuzi seziphelelwe zimbuzi, ingakwazi ukuthi kube singancediseka kaye sasukwazi.
Umnumzana Fakazi Splendi owe-village wane Mawane laye uthi indwangu sezibaqedele izifuyo njalo bazalima nzima lonyaka xa zilokhu zibhekane le ndlala.
Ezibayeni noma lisekhaya ziyangena zithatha amazinyani okuthi vele asisafuyanga lokufuya, izindwangu seziqedile izifuyo zethu. And lonyaka ukhanya umumo umumbi isibili ngoba indwangu lonyaka amabhankali, izihlahla zamabhankali ingcoza ziyasubula okuthi lezi hlahla lazo seziphelile ngenxa yendwangu. Kutsho ukuthi vele lokulima ngendlela eziyenza ngazo lonyaka sisoze sikwanise lokulima, so besifisa ukuthi ngabe siyancediswa ngezindwangu lezi.
Unkosikazi Margaret Ndlovu ohlala koShokoshi uthi sezingena lezindlini lezinyamazana zeganga zidinga ukudla.
Asuke eShokoshi indwangu ziyahlupha konke igama kuyangena lezindlini kubone ngikuthole kubone kwawona wonezinto nembuzi sesiphelele izinto.
UThobhuku eMatawa umnumzana Caleb Swanda uthi zithole nzima izakhamizi nendwangu lezi.
Siyakudala sikulade kwathi umuntu angayihambe ebusuku, kanti ziyahamba nebusuku ngelo watu lele uzimbuzi zikhali swena.
Ukansila weGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngaphandle kwendwangu lenkawu isingizi lazo zihlasele inkukhu.
Amaphurwane enkukhu seziqedile zisuka khona egangeni zizodinga ukudla lapha emakhaya ngoba yikho sokungcunyana kubonakala lokhu zinkukhu kugijima egangeni akusela lutho. Indwangu lazo akusela mtshwankela, akusela mnyi, akuselani. Okwazi sezinyenya zingabona kuthulisile ubukhokho obukhona vele ziyathatha zitshiye lutho. Sezisidla le mbuzi okumali isakhonapha ewadini yami eGaranyemba lapha. Angiye ngaze ngakhuluma sibili labe National Parks sithi ngababuya bazotshaya indwangu ngoba akusela zinyani.
Imizamo yokukhulumisana lababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle yehlule edolobheni leGwanda lakho izakhamizi zithole nzima ngendwangu ezingene zekudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGaranyemba Albert Mcube.
Okwamanje sike sizwe ukwethulwe ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansila ka ward 23 wobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ukulo umanisipala. Sicubungula ukuphathelane lomkhuhlane wengqondo.
Uhlelo lokuqeqetshisa amakhansila esifazane ngezempilakahle yengqondo, mental health, lwaba luhlelo oluhle kakhulu olwaveza izinto ezithile ezazingananzelelekile ukubana ziyaphambanisa impilakahle yengqondo lezinye ezenzakalayo, kodwa zithathwa mahlayana zingananzelelwa ukubana lukhona uhlupho olwabe selusukelwa khulela umcabango olubangela lezo zinto eziyabe zisenzakala ngokuhamba kwesikhathi kibomama. Bananzelela-ke ukubana abantu abangomama balemisebenzi eminingi okufanele bayenze emakhaya njengokwesiko lethu abantu abansundu, kube kanti lanxa besenza leyo msebenzi kukhangelelwe njalo ukubana langapha kulezi zigaba sebezimele kufanele benze imisebenzi ngendlela epheleleyo eza kufanana labesilisa abenza imisebenzi leyo kumawadi bengama-councillors. Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinenge izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu, amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinenge ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Njalo okunye okwenza ukubana
lolu hlelo luze kubo mama iWomen's Institute for Leadership Development iWILD inhlanganiso evele ikhangele ukuthuthukisa omama kwezobukhokheli. Ubuningi bemsebenzi bodwa buyadinga ukuthi umuntu afunde ukubana angahlela njani isikhathi sakhe ukwenzela ukuthi abe laso isikhathi sokuphumula, abe laso isikhathi sokuba lemuli, abe laso isikhathi sokuthi abe lomphakathi. Konke lokhu kwacetshiswa kakhulu nxa sasifunda ngempila kahle yengqondo.
Ulwazi elaluthola kulolu hlelo lizalwabela abanye na kumbe lwalungo lwamakhansila kuphela?
Lohlelo okukhangela le ubana silehlise luye ezigabeni zethu, sincedisana labanye abaqeqetshileyo kwezempila kahle kunhlangothi ezitshiyeneyo. Sesike saba lalo ke uhlelo kuwa 23 elokuhlomisa omama abazimele bodwa bekhangele imuli zabo bebodwa kanye labafelokazi. Uhlelo lolo silenze sihlangene labezenkolo lube luhlelo oluhle kakhulu oluncedisa omama ukuthi benelise ukuveza okungaphakathi okunye bebesehluleka ukuthi bakuveze, okubalimazayo osokuze kwabanika mhlawumbe lemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthwala imithwalo besehluleka ukuthi bangayevezela bani, njalo bengakwazi ukubana zikhona njalo izindlela okufanele ukuthi bazisebenzise ukuze bethule yonale imithwalo. Futhi ngitsho lasendabeni zamacansini, okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, kubangele njalo ukuthi omama bathole abantwana abangelampila kahle enhle. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo. Ngakho-ke kubalulekile ukubana lolu hlelo lwehle luye ezigabeni zonke, lugoqela njalo labantwana abangamantombazana. Kodwa singachiyi phandle abantwana abangabafana, singachiyi phandle abesilisa kulolu hlelo. Kodwa umahluko yokubana kubomama izinga lisuka libe phezulu kakhulu lokuhlukuluzeka. Lanxa sisiya ezibhedlela ezikhona lapha okulegcinwa khona lokwelatshwa khona abalemikhuhlane yengqondo, siza kunanzelela ukubana omama baningi okwedlula obaba. Lanxa sikhangela laba abachwayisisayo, siza kunanzelela ukubana imikhuhlane yengqondo iyanda kakhulu kibomama okwedlula kwabesilisa. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 kobulawayo, njalo ingumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulo umanisipala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana. Ilami uSithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, ungadinelwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba silomtukameli Khomo.
Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba, langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezinduna eziphiwe izimota ezintsha ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye bathi uhulumende ubemele asebenzise limali ukulwisana lendlala. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo.
Into eqalise ngama-2004 ukuthi izinduna zinikwe izimota kumbe zithengelwe izimota every 5 years ukwenzela ukuthi bahambise kakahle imisebenzi wabo endaweni zabo. Kodwa okweminyaka yonke le benikwa izimota lezi masezikwanisimnya kemhlanu. Kuvele kuya abantu bayakhalaza ukuthi he kule ndlala kulalokhu nalokhu. Kodwa ngezinye izimota ezinikwa ama-ministers, ama-MP labobani sabakhalaza ukuthi indaba labo benikwa kule ndlala kumbe kulani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ngazo izimota lezi ngezokuthi umsebenzi wabo ube lula nxa behamba ezindaweni zabo abazivusayo. Hayi ukukhalaza kuvele kuba khona kosi iminyaka yonke nganga benikwa. Ngoba lezabelo abazikwe kathesi nezazisilele ngomarch. Zakhumbula ukuthi ngomarch kwase kunika imoto ezazinye zika-2018 sezikwanisa iminyaka emhlanu. Kwasibela-ke kathesi besebegcwalisa ukuthi bonke benele imota zabo zolezo ezikade zikwanisa iminyaka emhlanu.
Nxa seliphiwa ezinye izimota, leyana eyakudala uyayithatha uhulumende kumbe iqhubeka ingeyakho futhi?
Hayi, kayithathi. Ngoba izimota lezi ziyabhadalelwa izizinduna. Ngaphandle kweminyaka le eyakhathesi ezika-29, yizo ezilokhu zingakabhadalelwa. But njengoba ngitshilo ukuthi kwaqalisa ngo-2004, asomota kupho kuthiwa ziyanikwa. Babezibhadalela isikhathi sonke lezi kodwa lezi ezika-2018 azikabhadalelwa isikweletu sakhona ngenxa yokuwa kwemali inflation yona le ekhona.
Kulapho-ke okule ndaba babakhumalo abanye abakhala ngayo bathi yebo liyazibhadalela kodwa imali ebhadalwayo incane okokuthi kayithengi imota, ngisho lama-MPs babuye bathi njalo vele abanengi izinduna ngisho laba ama-MP kaliyibhadali leyo mali onka ngokuthi uhulumende imali kaZulu yiyo emotshwayo lapho edlaliswayo.
Angazange ngisho ukuthi imali edlaliswayo, izinduna zinemisebenzi eminingi ezindaweni zayo. Ama-MP anomsebenzi omningi ezindaweni zabo, bayadinga ukuhamba ukuhambisa into yokuhambisa njalo imigwaqo. Njengoba kathesi izimoto zakhona ezinengi zakhona ngama-issues la, imigwaqo yakhona kayihambeki. Ungathenga imota engayo enjengama-issues ayiqedi nje leminyaka emibili ingafani. So hhayi, ngazange ngitho ukuthi imali edlaliswayo. Plus lezi mota zithengwa ngemali sibili evele ithenga imota ngaphandle kokuthi ababhadali i-duty. Yikho lapho uhulumende lapho ezithengwa khona abamzwela khona ukuthi hhayi, siza kunika izimota lezi ungabhadalanga i-duty, kodwa hhayi bazizimota ezithengwayo zile.
Kulabo abathi izimota lezi imali esebenzileyo nga isetshenziswe ukuthengela abantu abalambayo ukudla, ungathini kubo?
Angazi, kodwa okwalo nyaka onalo umnyaka lanxa obungumnyaka omubi kangaka, kodwa iqiniso elipheleleyo lapho esihlezi khona emakhaya, uhulumende uzamile lo nyaka okudlula yonke yake esake sibe layo eyendlala. Ngakhona ngapha kuhlangothi olo lwe-welfare nakuhlangothi olwethu lwesiphala semposi nje ngisho labathi ijundera mambo. Uzamile uhulumende ukuthi njengoba lungazange kube lesiphala senkosi alethe futhi ukudla ngezinduna ukuthi zinike abantu babo laba abangaholiyo kulolu hlelo oluvele lulunkulu lokuhola. Lo nyaka sibili abantu abaningi batholile ukudla okwedlula iminyaka eminingi esasibe lendlala ngayo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lomholi wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo. Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu likamaskandi elizibizwa ngokuthi abafana bakwaBhoro. Leli qembu liphuma esilobela kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uMduduzi Ncube exoxa lo Ntukamile Nkomo kwestudio 7.
Vale, ya, ni va, pa, na, va, 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 mama kakini ekendera andasirodela sebenza lomuntu abababa amaziyo abanye bamazi ukuthi umo bright enzelenzele indoda abayaziyo ukuthi umfana nami abamaziyo bamazi ngoDominic sicale ukucula ingoma zethu sesiphushile seziyi-6
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
NgiseGoli njengamanje ngiseGolizini eGoli sengikhona kuri manje ngamanje ngiseGoli. Ngizotshiya amanamba ami lana 06 82 7 43 57 0. Izinamba ngitholakala khona kuWhatsApp lezi. Intanethi ziyatholakala, ingoma zethu eziyi-4 ziyatholakala. Khona umsebenzi omutsha asewukhiphile ku-87.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngizohlala ngisinikeza into ezijabulisayo njalo iy'nsuku zonke. Even emcimbini ma ukhona umcimbi ngiyayithanda futhi ngiyayijabulela ma uthi yabakhona ukuthi imcimbi sidlale. Ngiyakujabulela kakhulu ukhulu okuzayo and sazonijabulisa kakhulu.
Thank you.
Sina wakitua nisitobo, sika sikangele zinindawa Elvis Kokela. Gufa inkomo ezinengi Emmanuel South. Liyakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Olivalelisayo umthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilani.
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
I'm VOA.